tirikufara tereki kuti mutambo we World Cup wazosvika manje. This is the biggest stage yanga yakamirwa nemunhu wese inouya after every 4 years. Saka mutambo ndirikuona wakadai uri mangange pakuti Qatar ndiyo iko hosta, that's the host nation, and has tambotamba muma World Cup before. And poitawo Ukraine, inyika yekusouth America inove decent, hatingati it's a bad team. Saka right now hapana ani atoziva kuti zvichamira sei, but ndikuona ari mangange tichikonsidha experience yeUkraine versus the host nation. Hapana host nation yatambo lusa mutournament. Saka ndikuona achitedzerawo zvasvika mumacountries, handiyo nechiruza. Saka ndikuona a draw ichiva the fairest result mangwana.
Totarisawo mutambo weMonday, chikwata chekuAfrica chekutanga chichange chichipinda mumakundano eSenegal ichitamba neNetherlands. Munoonawo sei mutambo uyu?
Mutambo uyu mutambo wakaoma for both countries. Netherlands ma soccer powerhouses, Senegal inyika yekuAfrica zvayo, but makwana maplayers acho ese anotamba kuEurope. Unoona Barcelona, PSG, Bayern Munich, Chelsea nemamwe maEuropean countries. Saka mutambo wokuti ndopati kutarisira kuti Senegal ichatifadzawo isusu vagare vekuAfrica by winning. Ndikuona ichihwina because yaane experience plus also maAfrican champions. Saka itimu yokuti ndiri kuona ichikwanisa kukunda chikwata cheNetherlands.
Zvimwe zvamungadiwo kuti vateereri vazwe kana kunzwisisa pane zviri kuitika kuQatar?
Ndida kuti ndingovataurira kuti vangokwanisa kuona mitambo yese vanakidzwe, because the World Cup inouya after every 4 years, and machances ekuti maplayers aya aripo right now anokwanisa kuzodzoka after 4 years kashoma. Ndiri kuona 2-0 Ronaldo na Messi, handisi kuvaona vachidzoka World Cup again after 4 years. Saka ndiroda kukurudzira vaoni vese kuti vangotora advantage of the tournament. It's a one month tournament. Kana tikwanisa kutora maoff days kana malevhi kana chii kuti vakwanise kuona mutambo, because mitambo iri rare, haingoi pese pese. And also pane a lot of lessons zvichafundwa. Mukada kuona history World Cup inowa zvotambwa masummer, haitambwi right now in between my leagues. And kuda kuzivawo kuti why zvaitwa izvozvo, like that is really important kuti vazviita because the host nation kunopisa. Saka that's the only time yakanaka yekuti vahoste the World Cup at that time of the year. It's the first of its kind. Saka ndikuzira kuti vanhu vaone World Cup ndenzviionawo, tikwanise kudii kuzokurukura nezvazvo as the tournament goes on.